mugutare vulaura macho na makazara mapurisa zusunga wanzoitika mazwa ose izo zasiyala nwakawanda wasina kugadzika na muguta iri kushanfaro ukukuru kuitika mulawayo zvichitevera kuro wako kaitu wa wanu waka kuwara zvakaipisisa Harare nezuro umo wanu wanadarika zana waka kuwazwa nezombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga wanu wakanga wapinda muguta zvichitevera kurudziro ye MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa yekuti wanu wapinde mumigwagwa vachiratidzira Asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti posa. Nezuro muvulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa Ishendweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekuputsa zvivakwa kundara zinduna. Ishendweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu asi vanhu ava vakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu kwetara Ishendweni vadhumisani dhuve raudza studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare rehigh court mutongo wakapiwa Ishendweni kuri kunonoswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare mumwe mugari wemuvulawayo vamoses kumboya vanoti mutongo wakapiwa Ishendweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumba mani
pane nyaya dzepolitics apo tagara isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu kurehwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto pamusoro pezvo vopinda vaakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda ndione zvavakodzera tinopa kugununa kukuru tinoti isu sevagari chief Ndweni should be released anofanira kuregegwa hapana kana nyaya
bato reMDC rine urongwa hwekuratidzira muvulawayo nemusi wemuvhuro muurongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti Gweru Masvingo neMutare pane chikwata chiri kukurudzirawo vagari vemuguta reulawayo kuti varatidzirawo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa Ishendweni izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri munyori wesangano reulawayo church leaders reverend Skalocele vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga
isu sevechechi ulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa tinoti izvi ngazviitwe nemunyararo ikodzero yevanhu kuti varatidzire asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvavanofanirwa kuita kubasa ravo vasawanikwe varivo vanodeina mhirizhonga Tapota.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini taura ishava